Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro Nyamavhuvhu 12, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Mukaenda paFacebook page yedu yeDOA Shona, munokwanisa kuona chirongwa ichi live izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Nhasi Zimbabwe inocherechedza zuva remagamba reHeroes Day. National Peace and Reconciliation Commission inokurudzira bato reMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa kuti riratidzire murunyararo. Tichwanzwa zvinobva kwamuri imi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nasi kuNational Heroes Acre, Zimbabwe inocherechedza zuva remagamba, vanhu vachipiwa mukana wekurangarira nekukudza avo vakazvipira kusunungura nyika uye naavo vakaishandira nemoyo wose. Dangandira regore rino, lest we forget, rinokurudzira vanhu kuti vasakanganwa zvakaitwa nemagamba. Mangwana kuNational Sports Stadium, pasi pedangandira rinoti ZDF Guaranteeing Peace and Security for National Development, nyika ichapemberera zuva remauto. Gweta uye vari nyanzvi mune zvematongero enyika vatapiwa kapurura vanoti kunyangwa hazvo bato reZANU-PF pamwe chete nehurumende rakasvibisa kugamba uye vachituma mauto kunetsana nevanhu pachinhambo chekuvabatsira, mazuva maviri aya mazuva anokosha zvikuru. Tabata vakapurura kuti tinzwe maonero avo.
Zuva reHeroes Acre izuva ratinokoshesa tese, because kuti tisvike paindependence yatinayo iye zvino, kusvipira kwakaita vanhu ivava magamba edu akatisiya, saka tinobayeukawo zuva ranhasi tichiyeukawo basa ravakaita kuti vasunungure nyika.
Kwemakore mazhinji vanhu vakawanda vanga vachiratidza kusafara nemasarudzirwo anoitwa magamba. Munofunga kuti izvi zvinokanganisa here magamba aya nezuva iri ratinofanira kuvarangarira?
Zvinokanganisa chimiro chemagamba aya pakuti pane vamwe vanhu vakarwa vakaiva vakuruwo pakurwa kwatakaita. Handizvireve kuti munhu wese anofanira kunovigwa paHeroes Acre, asi pane vashoma vakuru vakuru vacho vakafira nyika, pane vamwe vasipo ipapa vaifanira kunge varipo. Kuzotiwo vamwe vakangoratidzikawo kunge vakangoratidza mazviso zvavo nguva diki diki ndibva vatoitwa magamba. Ndopasemuenzaniso, hamungatore munhu anenge bhodha gezi mumuti gamba muchisiya vamwe vanhu vakuru vakuru vakarwira hondo chaizvo chaizvo kunyatsorwa. Nokuti kurwa hondo kwekubata pfuti muchisunungura nyika kwakasiyana nekunzi munhu akarwa hondo zvekurova vanhu kuti vavhotere musangano. Zvinhu zviviri zvakatosiyana. Saka munhu anenge bhodha gezi munzwa kuti hiro, asi pane vamwe vanhu vanotokodzera kuita magamba vasipo. Saka zvinopesanisa mafambiro anoita zvinhu ipapo.
Sokuona kwenyu imimi, munofunga kuti vanhu vanofungei nenyaya yeHeroes Day?
Vanhu vanoramba vachiri pembedza avo sezuva rekungoti magamba ese akatirwira akashinga kuita basa iri, uyezve zvanga zvisiri nyore. Asi kungoti pakupera kwezuva vanhu vanozongoti tinongoyeuka magamba, nyangwe vasipo vacho even varipo vacho. Nokuti kutongovaipo kuHeroes Acre kwacho dzimwe nguva mazuva ano zvaanenge zvaakutongoto zvinenge zvine mutauro mukati. Saka kunzi gamba zvirovoti kuwanikwauri pachindima ichocho chekungonzi ndo pacho pane magamba. Iye zvino nekuti zvasanganiswa vakanaka nevasina kunaka, hauchaziva kuti mutano ndoupi.
Pane rimwe pepa nawo muZimbabwe rakabudisa nyaya yekuti vamugabe vakatanga nyaya iyoyi yemahero neHeroes Acre vanoita sokuti vakaratidza kuti havangade kuenda kunoradzikwa paHeroes Acre. Munofungei nazvezvi?
Izvozvo zvinoratidza kuti munhu unenge waita zvinhu zvisingaenda nezva unenge uchimboparidza nokuti ndovakavakisa musha uyu vakatozvipirawo grave number 1 ndeyavo grave number 2 yanga iri yadzimai vavo Sali mudzimai wekutanga saka ivo vozodhinadza havadi kunovigwa kumusha wavakavakisa unovakire imba yausingade kugara nokuti vakatodaro ivo varitoriwo vanhu vainzi vacho ndomagamba makuru vorinikwa vachiti hauchada kuita izvozvo tinoroti pane zvimwe zvinhu zvavakaita papo zvisingavasiri kufarira kana kuti vari kuda kuedza kuratidza kuti havasi kuda kuti funeral yavo iitwe nemunhu wavasingafariri ndofunda ndezvavari kuda kuedza kutaura asi hazviite paukuru hwavo nokuti ndovakavakisa musha uyu vanofanira kuvigwa ipapo
nyanzvi mune zvamatongero enyika vatatu vakapurura vari parunhare kuOregon nestudio 7 Commission inoona nezvorunyararo pamwe nokupodza maronda yeNational Peace and Reconciliation Commission yaburitsa mashoko ari kukurudzira bato reMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa kuti rione kuti nengo dzaro dziri kuronga kuratidzira nemusi wa16 mwedzi uno dzaratidzira murunyararo. Commission iyi iri kukurudzirawo vechidiki veZANU PF kuti vasavhiringidza kuratidzira kwakarongwa neMDC uku zvichitevera mashoko ekuda kuvhiringidza kuratidzira uku anonzi ari kubva kune vechidiki veZANU PF ava. Ukuwo gurukota mukati menyika vaKeni Matema vanonzi vari kuyambirawo kuti hurumende yave neruzivo rwokuti kuratidzira kwakarongwa neMDC kune zvematongerwo enyika kwakanangana nekukonzera mhirizhonga munyika. Tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachiita zvidzidzo zvepamusorosoro paUniversity of Johannesburg muSouth Africa Dr. Pedisai Rwanya.
Gwaro rero takariona rakabuda rezuro but gwaro rero richibuda pane rimwe gwaro riri kutenderera pamasaisai ranyorwa nezvinofumatei ravari kutaura vachiia vanhu vachiratidza kuti vanoda kubvana musangano unoitwa musi wa16 August vachitaura kuti pane plani yekuda kukonzeresa mhirizhonga ranyorwa naminista of home affairs vaKeni Matema rinobudisa zviri kutaurwa nanamutoda deputy minister kuti kana vanhu vakaenda kudemonstration kuchatwa violence. In that context isisi tinotaura kuti ziri kutaurwa neNational Reconciliation Committee mashoko akanaka, mashoko anokurudzirwa. Vanhu vese vanoda kutarisira vanofanira kutarisira murunyararo, vanofanira kutarisira vachiremekedza kodzero dzevamwe, vanofanira kuratidza vachiremekedza property. Asi chatinofanira kuziva ndechekuti basa relaw and order zvese tataura kuti macitizens ane responsibility yekugadzirisa yekuti mingamiro yerunyararo rinoitwa neZimbabwe Public Police. The role of any government anywhere is to protect the rights of its own citizens and not to harm them. Once a government fails to protect the rights of its own citizens, says notaurwa nedumbura romutemo constitution yenyika, hurumende yeyo inenge isina legitimacy. Saka yes, taurwa neNational Reconciliation Committee zvakanaka ende tinokurudzira vaMDC vari kuda kuita machi yavo kuti vaite machi yavo murunyararo, asi tinokurudzira kunyanya ZANU kuti ZANU haingaiti sadza rayo yoga yega. Ndiyo yamanifesta crisis yatinayo ende yamanifesta crisis yatinayo noumbavha huri kunyika huri kuonekwa kunananaka, huri kuonekwa kunanazinhara, huri kuonekwa mumaparasetas egavhumendi ese ri kuonekwa nekunanazeta. Hazvigoni kuti macitizens agare akanyarara nokuti anonzi kana akaita izvi muchata mhirizhonga.
Asi tingaona here mapato ari kutaurwa necommission aya achitambirawo kurudzira yekuti zviitwe murunyararo?
MDC yakaita mademonstrations akawandisa murunyararo tiri mukatara paelection paya pavakamacha Zimbabwe Electoral Commission yaita zvinhu zvaizvese murunyararo pata kana munharohwa kana munhapfuwa pese pese mukatara muna 1 August pakavhurwa vanhu demonstration yakapidzirwa nemauto nemapurisa zviri mucommission report yamushande mufoma president wesouth africa kuti zvakaitwa nemauto zvakaitwa nemapurisa mukatarira 1 January yanga isiri MDC yakashedzera zvakanoto nhoroondo yeMDC inhoroondo yekurwisa utsanyiriro inhoroondo yekumisa mhirizhonga.
Asika Dr. Rwanya, takaonawo mhirizhonga yakaitika musi wa1 August gore rapera nezvakaitika muna January gore rino zvichizongopomerwa kuMDC kuti ndo yakakonzeresa mhirizhonga iyi.
Aiwa patiri ikezvinezvi nyika yedu yakamira parumananzombe wana afani kutika kutarisa kutika ina mpula fakana kia kuru kutu wana mkoma wana tungo kara wana ziapa pamoja wana wete chikepu wana wangomu wana wamangena wana waluka watu masuku waka atika jahitu wana tumi jahitu wana marutiki mkazi Zimbabwe inga wane rusungurute freedom is never voluntarily given by the oppressor but the oppressed must demand it and demand it peacefully mnopana kuziwati Zimbabwe is born out of struggle. Aiti nika ya kango ya from nowhere. Saka wana ya Zimbabwe wane noro hondo. Yokumira kwa chopati. Yokumira kumia ngezu zaka umasi. Wachika ura chopati wa sigati.
Dr. Pesa Ruhanya, wari parunare mswa South Africa, ne Studio 7. Chompa tarisa shuruma de panau anasi. Mudaily News gurukota rezvemari vaNtuli Nguve vanozivisa nezvemakambani gumi nematatu avanoti haachabhadhariswa mitero yekupinza zvinhu munyika. Mudaily News mekare munyori weguta reHarare vaHosaya Chisango vanoti vapa makereke ari panzvimbo dzemumakanzuru kusvika musi wa30 Gunyana kuti vabhadhara zvikwereti zvavo vachiti kana vasina kubhadhara vachabviswa panzvimbo idzi. Muherald mune nyaya yechikumbiro chinobva kumashonaland west chinoti amai Priska Mpfumira vabviswe muparamende. Munewsday mune nyaya pamusoro pevaimbo vemutungamiriri wechipangano vajim Kunaka vanonzi vakabirwa nevanhu vana panosangana Seke Road namasocha Ndlovu Way vakatorerwa mari inoita zviuru zviviri zvemadhora ekuAmerica. Muchikamu chino tinopa vateereri ve Studio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Ndinonetseka nenyaya yevanhurizano pevu. Vanozvitaura vanozviti ivo vakahwina maelection. So kuhwina kwavakaita maelection ngavachigadziraka zvinhu toni. Ndino zvinoitaka vanhu vakahwina vanobva vachinjisaka zvinhu. Zvino vanoramba vakungopandukira vanhu kuti yeye mukaita demo nouya masoja yeye muda kupandukira hurumende. Iyo haina kupandukira hurumende yamukabe vakagonere ndokugonere kwavakaita ikoko. Arege kuti daro somhani tiri kutambura tiri musango isusu but vakuda kutotiwadzisa manje vachitaura zvinhu zvisina basa. Hapana zvavari kugadzira apa vese pati yese yezanupf inofanira kutobviswa ivharwe. Hatichamboda kunzwa chinhu chinonzi zanupf. Munhu wese anoshanda muzanupf imbavha. Munhu wese anoshanda muzanupf anoba. Hapana chavanogadzira vanhu ivavo. Vese panguva yamukabe veve vanhu ivavo vaishanda. Saka chakachinja chii ipapo? Chakachinja chii? Inongonzi zano. Mukabe paanga aripo yainguri zano. Izvozvi inongori zano. Chavachinja chii? Vaishanda varipo. Sati daro mukanda. Tenda zvangu mukandipurayira audio.
Mangwanani akanaka, vashamarari veStudio 7. Ini ndoda kutaura nenhaurwa yavamutodiyo yavari kutaura yekuda kuchidzira vana veZimbabwe kuti ndavarege kuita mademo. Ivo vari kuguta kunyika kumba kwavo, vari kuguta kugoda kurapidza vamwe vanhu kuita mademo chiruzivo. Hapana munhu ane mvumo yekurapidza kuitwa demo. Vanhu ndavaratidziri. Vanhu vakuwara nenzara, vanhu vakuwara. Saka vanhu vanofanira kunge vachiratidzira kuti vanhu vavanzwa. Kwete zvavo zvekuda kuchidzira vanhu. Tinotenda.
Handi murambi uyu tabvawo pasvondo apa mazuva sei yanga iri sesvondo. Hava kumana vezano dzingai mai Mpfumira ava mubva mazopedzisawo navamunangagwa. Muvadzinge muvadzingire kurohwa muvadzinge chaiko chaiko zvava vakamboitwa navamugabe zviya. Pamunyika yedu ingaita bhoo. Ndatenda.
Makadi zvenyu vashamarari veStudio 7. Ini ndinoitwa Addison Mulambo. Ndinoda kutaura nenyaya yekuratidzika kuri kuitwa nevana veZimbabwe. Ikodzero dzevanhu kuti vana veZimbabwe varatidzire kana vasingafari nezvinenge zvichiitwa yehurumende. Saka zvinondishamisa kuti hurumende inoda kusunga vanenge vachiratidzira kana kuti kurambidza vanenge vachida kuratidzira mushure mekunge vaita kutaura zvavasingafari nazvo. Zvinondishamisa ini nokuti zviri mumbeo remutemo kuti kana vana veZimbabwe vasingafari nezviri kuitwa nehurumende vasaratidzira. Saka handizivi kuti vana veZimbabwe vochemera papi, vonzika sei kuti havasi kufara nezvirikuitwa nehurumende. Ikodzero yavo yokuti vataure nezvirikuitwa nehurumende, kuti hurumende igone kugadzirisa matano, igone kutora, igone kunzwa zviri kutaurwa nevana veZimbabwe. Vanganzwa sei zviri kuitwa nevana veZimbabwe kana vana veZimbabwe vasingaratidziri? Kune dzimwe nyika vanoratidzira vachiputsa mabhiriji, vachivhara marodhi, vachiita sei, asi hurumende aimbotora matanho ekuti anzi tinosunga vanhu kana vachinge varatidzira. Vanotora matanho ekuti kana vana venyika iyoyo vachinge varatidzira, vanobva vagadzisa zvunhu nguva ichipo, zvisinei nekuti vaputsa mabhiriji, vavhara rodhi, vaputsa mashopu, vaita sei. Tinotenda hangu.
Ya, ini ndinoti mangwanani mangwanani pastudio 7 vatungamiri vestudio 7 zitandoitwa mawire ndiri papitori apa. Ini zvangu ndoda kungotaura nawo pamusoro penyika yedu yeZimbabwe. Haa, zvinhu zvaminama varume, zvinhu zvaminama. Handizivi kuti vanhu vakarasanai nechimutodi kana vachikurudzira kutambura kwevanhu, hatisi kutoona kwazvirevei. Vanhu vasina pfungwa, vasina kana njere, kuti vanhu vari kutambudzika, vabereki vedu vari kutambudzika, pamwe nesu vanhu veidiki chikutambudzika, asi munhu wanhu akatakurudzira zano zano zvazoda izvo, zvisina kana nematuru, kureva kushaiwa, kutaridza kushaiwa njere zvachese, kuva munhu asingazivi zvaanoita. But tinoti vakuru vakati mugara mwena kwamutezo vanoguma, pamberi patakananga panyika, munyika tiri kuitora isi machinja. Hamene kuti vachapinda pai. Sechipiri zvamuitaza kuti magamba yakanaka chose kuno vakabvawo hondo vane chiri chekuti vanhu vasungunuke. Asi tiri kuona kutenda nhasi kubva pakatogwa nyika 1980 hapana kugara pasungwa vanhu. Vanhu vari kumbunyikidzwa, kodzero dzavo vari kuurawa, vari kurohwa, vari kunyangariswa. Vana vaita zamhara vakanyangariswa, nanhasi vasingamuti vari papi, kusanganisira nevamwe vanongorova vasina kana mhaka nevanhu vezanupf. Panyaya yechaidzamhara apa ndivangobata mukomana mukuru iye Mnangagwa ndiwo unoziva. Vakangomubata vakanyatso kumubvunza, vanotinotaura zviripo, musamunoendera vamugabe kuti mukomana uripo garwiri, ndo ndoziva kuti taidzamhara uri papi. Matenda.
Ayo anga ari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita nestudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Titumirei pfungwa dzenyu, mazwi pamwe chete namameseji paFacebook pamusoro peDefence Forces Day, tinzwe kuti pfungwa dzenyu dzakamira sei. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Umwe wezvemitambo wekuAmerica kumitambo yePan American kuPeru, Res Imboden, anoti hazvishori kuti akapfugama pachinhambo chekumira apo kambo keAmerica kakange kachimbwa. Gwen Berry wekuAmerica vo akasimudza chibhakera apo rumbo rweAmerica rwakange ruchimbwa. Vaviri ava vanoti vari kuratidzira kutsutsumwa pamusoro perusarura rwemarudzi rwuri kuitwa muAmerica. Masangano ekuFrance maviri anobatsira vanhu abudisa vapoteri makumi masere neumwe kubva mugungwa reMediterranean. Vapoteri vaburitswa muvura kubva musi wechishanu kusvika pamazana asvika pamazana maviri ane gumi neumwe, vazhinji vavo vachibva kuSudan. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Muzvina bhizinisi vaJeffrey Epstein vakazviurayira mujere nemusi wemugovera vakamirira kutongwa nenyaya yekuitisa vanasikana vechidiki mabasa epabonde. VaEpstein vakambotongwa nenyaya idzi asi mutongo wavakapiwa hauna kuvagarisa mujere, izvo zvakakonzera kuti vamwe vevasikana vakanga vambovamhanharira vamutsidzire nyaya iyi zvekare. Vanoongorora nezvematongerwo enyika vaKelvin Manduna vaudza Studio 7 kuti nyaya yavaEpstein haisi kuzopera nekufa kwavo, nekuti munyaya iyi mune mazita evanhu vakuru vangangopomerwawo mhosva yokushandisa vanasikana vari pasi pezero kuita zvepabonde.
FD munhu aive billionaire pamari, akaita mari yake from financial service, and munhu aive vatinoti socialite, aishamaridzana nemapolitician akawanda nemabusinessmen, including president aripo yezvino, dzaive shamwari dzake. Vakaita sava Clinton vaive president kudhara, nevamwe vakuru vekumapati vaya aripo vaive shamwari dzake. Pane magavena masenata akati kuti aive mabhuru ake, asi zvino ndikati ruzhinji rwuri kuramba kuti vaitombomuziva. Asi maemail aripo netsamba dziripo nemawitness zviri pachena pamusoro nemwana waQueen Elizabeth, Prince Andrew, ndo vamwe vaivewo mabhuru ake. So aive munhu ari connected. He was 66 years old.
Mataura kuti vamwe vava kuramba kuti vanga vachifambidzana naye, chii chakaitika apa? Sei vava kuramba?
Ari kuparirwa mhosva yekuti vaita mabiko nekufambidzana nevana vari underage. Saka vauya izvino vana vaya vamwe vakura vari kumuaccusa kuti vamwe aivaita yavanoti sexual misconduct. Vamwe achiti aivaitisa zveuprostitution, zveupambi, achivapambisa kumabhuru ake, including mapoliticians, mamwe masenata, mamwe magavena akaretire vari kunzi ndo vaipambisirwa vasikana ivavo vachiri vadiki. Vese vari kuramba mhosva panyaya idzi, asi azofa yeEpstein wacho asina kutongwa, ndobva nenyaya yacho vangada kumutonga azvisungirira mujeri akafa. Saka kuti chazonzwa chokwadi hazvisina mashuwa zvapa munhu wacho Epstein.
Mashiro ake aya pane chatichaburiswa here kuti akafa sei?
Hazvisati zvabuda zvapachena. Aimbonzi akawanikwa ane mavanga mutsiba anoratidza munhu akada kuzvisungirira. Asi taichiri takamirira kunzwa final verdict kuti azviuraya sei mujere imomo. I should even say kuti ndiye here azviuraya kana kuti pane munhu amuuraya. Zvese izvi hazvisati zvapachena. Chandingati chiripo, a lot of people vari vanhu vepamusoro musoro had a lot to lose kana murume akaenda kukota akatanga kutaura zvakawandisisa. Saka ndoimwe angle yenyaya yacho iri kuita kuti nyaya yacho igare iri mumapepa.
Sei zita ravaEpstein rave kunyanya kutaurwa nezvaro iko zvinezvi? Chii chinoita kuti zita ravo rirambe richitaurwa nezvaro, uyezve kuti ivo vaitwe munhu mukuru kudari vanga asina chimiro ichi vachiri vapenyu?
I mean, chiri kunetsa ndechekuti vari kubvunza kuti ndivapi vamwe mapolitician aaita mabasa ake wayo ari kuparirwa mhosva idzi, aiparirwa mhosva idzi. Tinotaura kwandaita pane mamwe mapolitician makuru including president vakare vaClinton vari kunzi ndivamwewo vaifambidzana naye, even varipo izvino vaTrump. Right, mhosva dzaari kunzi akapara akatopara achinzi aitira kuhotera kwavaTrump kuFlorida kunonzi kuMar-a-Lago. Saka nyaya yake ikanyatsovhetwa zvikanyatsobuda pachena, zviri clear kuti pane mamwewo mapolitician ari pabasa neakaretire achatopomerwa mhosva kunzi ndivamwewo vaipfamba nevana vadiki. So it's potentially explosive nyaya yake.
VaKelvin Manduna vari parunare muWashington DC neStudio 7. Vanoona nezvemutemo mubato reMDC inotungamirwa naNelson Chamisa vaInnocent Gonese vanoti kuwanikwa vasina mhosva kwakaitwa nhengo mbiri dzeparamende dzebato ravo zvinoratidza kutadza basa kwehurumende. Dare redzimhosva rakawana settlement chikwinya naLloyd Mukapiko vasina mhosva yekukurudzira vanhu kuita mhirizhonga, asi imwe mhosva yavakapomerwa yekuda kupidigura hurumende haisati yanzwikwa nedare redzimhosva.
Yairipo ngeti kuvashungurudza vanhu vasina kana mhosva yavakapara, nekuti vazhinji vari kungosungwa vachinzi vakaita incitement yekukonzeresa public violence, vakaita subversion constitutional government. Tine vana maMP vana Honorable Chibaya, vanhu vari kungotorwa pasina kana umbo. Saka isusuka kana ichiona kuti munhu aabatwa asina mhosva, zvinhu zvichiitika haifanirwa kunge atombogara atombosungwa.
Asi vachingori parimandi nazvinoweseka,
vane imwe nyaya zvakaitika ndezvekuti incitement caused public violence ndeyavakaakwitwa, asi yekunzi vakada kuita kudzisa hurumende ndeyavari kunzi vacharamba vachidi vachienda parimandi haisati yatanga kutongwa. Chero Honorable Chibaya pavakaakwitwa pane imwe nyaya vakasara vaine ndodambudziko ratiri kusangana naro, kuti munhu kazhinji paanosungwa anobva abatwa nemhosva, anobva achajwa nemhosva mbiri yekunzi incitement kukonzeresa mhirizhonga yekutoda kubvisa hurumende nechisimba. Inyaya zhinji dzinowanzounzwa dziri mbiri dzakadero.
Kana takatarisa kusungwa kuri kuitwa vanhu pamwe chete nezvekutaurwa nehurumende kuti vangangounza mauto kuti azomisa kuratidzira kuruda kuitwa nevanhu, munoona sezvakanaka here kuti muenderere mberi nekuratidzira uku?
Isusu tichishandisa kodzero dzedu, nekuti section 59 iri pachena kuti vanhu vanobvumidzwa, nekuti tine mitemo yatakagadzira mubumbiro guru yenyika inotipawo mukana. Saka savana veZimbabwe hatingazvizvidzirwe kuti tisaita zvinhu zvatinenge tichiona zvakakodzera, uye vanhu vari kudzudzumwa nekuti kutambura kuri kuita vanhu hakusi kwekutamba. Nekuti zvinongaekuti hakuna magetsi, hakuna petro, vanhu mari dzavanotambira hazvisi kukwana, ngana mudzimba yazara. Saka nekonzero zvaizvozvo vanhu vanenge vachitsutsumwa kuti hazvii kufadza kuti nyika yainofanira kunge yakasununguka, nyika inofanira kunge ichitongwa zvakanaka, yavhiringwa nenyaya yehozi inoita kuti vanhu vatambudzike zvakadaro. Saka isu tinoona kuti zvinenge zvakakodzera kuti vanhu vatambudzike, nekuti zvinhu zvinobvumirwa, uyezve vanenge vaine zvikonzero zvinoita vabude mudzimba nekuti havasi kufara nekushungurudzwa kwavanenge vachiita.
Munyori anoona nezvemitemo muMDC inotungamirirwa naNelson Chamisa vaInnocent Gonese vari parunare neStudio 7. Sifas Mashakada and the Sounds of the Muddy Face ndarangarira magamba. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Nhasi Zimbabwe inocherechedza zuva remagamba reHeroes Day. National Peace and Reconciliation Commission inokurudzira bato reMDC inotungamirwa naNelson Chamisa kuti riratidzire murunyararo. Tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Tanonoka Kawande, tozokuonai zvakare mangwana.
Soku isika disenda baku.